Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kunyana 16, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zvinotambidza ofisi yemutungamiri wehurumende yeBritain gwaro renyunyuto pamusoro pesarudzo muZimbabwe idzo dzazvinoti hadzina kufambiswa zvakanaka. Asi imwe nhengo yezano PF muBritain inoti havaone Britain ine chainoita panyaya iyi sezvo ichiziva kuti zano PF yakakunda zvakachena musarudzo. Chirongwa chemapurisa chekubvisa mumigwagwa mabhazi nedzimotokari zvisina kukodzera kunge zviri pamugwagwa muHarare chotambirwa zvakasiyana siyana. Tichakupai zvabuda mitambo yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain nezuro chishanu zvakaenda kumahofisi yemutungamiri weBritain vaRishi Sunak zvichinovatambidza gwaro razvo rine nyunyuto ye kwazvinoti kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo muZimbabwe uye kuburitsa kubiridzirwa kwazvinoti kwakaitwa sarudzo. Vana veZimbabwe ava vanoti vari kuda kuona kuti Britain ingabatsira sei panyaya iyoyo vachitarisa kudyidzana kwayo neZimbabwe. Zvimwe zvezvinhu zviri mugwaro iri inyaya dzekuramba vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kushungurudzwa nehurumende kunyange hazvo sarudzo idzi dzakadarika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mumwe wevano vakanosvitsa gwaro kumuzinda wehurumende yeBritain vapanyika Karimanzira vesangano reRestoration of Human Rights avanoti urongwa uhu hwakaitwa nevana veZimbabwe vanobva kumapato nemasangano akasiyana siyana asi vakabatana.
Isusu tiri kuda kuti hurumende yeBritain nedzimwe hurumende dzepasi rese dzisatambira kuti vamunangagwa ndiye mutungamiriri weZimbabwe akasarudzwa pasarudzo yapfuura. Tiri kuda kuti zvakabuda musarudzo iyoyo zvisaonekwa zvisatorwa sekunge ichokwadi. Toda kuti paite kana zvichigona imwe sarudzo itsva inenge ichifambiswa zvakanaka kuti zvido zvevanhu zvibude sezvazviri.
Munotarisira kuwana mhinduro riini kubva kwamakasiya magwaro?
Hatina kuudzwa kuti mhinduro tichaiwana riini, asi kana taakutarisa zvaimboitika munguva yapfuura kana vanhu maisa magwaro kuhofisi yaPrime Minister, kazhinji vanowanzopindura pasina kupfuura mwedzi kubva musi wamaisa petition. Saka tiri kutarisira kuti mhinduro tinogona kuiwanawo ndingati pakati paOctobe zvichienda mberi.
Munoona here hurumende yeBritain nemasimba zvamuri kuda kuti zvinge zvichiitwa zviri mugwaro iri? Tichiona kuti zvamuri kuda kuti zvinge zvichiitika zviri kuZimbabwe asi muri kuratidzira muri kuBritain.
Hurumende yeBritain iri yega inogona kuonekwa sokunge isina simba kuti ipinze muzvinhu zviri kuitika muZimbabwe, asi kana tikatarisa kuti hurumende yeBritain inodyidzana zvikuru neZimbabwe uye tingati mune chirungu tingati is part of the international community, vanogona kubatana nevamwe nedzimwe nyika pasi rese vachitaridza kuti havana kufara ne mamiriro akaitika kuZimbabwe sarudzo mafambisirwo akaitwa sarudzo kuZimbabwe. Tikazotarisa vabatana nevamwe kudaro kana vanhu vese vakabatana vakawanda zvinogona kukonzera kuti hurumende yeZimbabwe iteereze.
Avanga vari vapanyika Karimanzira vesangano reRestoration of Human Rights vari parunhare neStudio 7 vari kuBritain. Asi nengo ezano PF wachongorora zvematongerwo enyika Dr. Masimba Mavhaza vanoti danho revana veZimbabwe vari kuBritain ava harina zvarinoshandura muZimbabwe.
Chekutanga ndechekuti vanhu vatakaona vachiita muramba mhuru vakananga kumaparamende nekumba kwemutungamiriri weBritain avanga vasiri vana veZimbabwe chete, vaisanganisirana vana vaZimbabwe vairi vatatu nedzimwe nhubu dzinoshandisa vana veZimbabwe. Saka haisi Zimbabwe yakaita saizvozvo izvo, dzaingova nhubu hadzo shoma shoma vangojaira kupiwa mari, vakaungana ungana pano voita noiziya opiwa mari, vari kutaimira mari dzemadonors. Hazvina zvazvinoshanda kumusha, kwaingova chinyoreso chavakangoitawo, kungonyorawo kwavanoita, vanogara igaro ziva kuti pese pavanokundwa vanonyora mapetisheni akawanda. Hazvibatsire, vaifanira kutonyora petisheni yekuti Britain bvisai masanctions.
Munoona here Britain ichitambira kurudziro iyi ichitorawo matanho?
Chokwadi chiripo ndechekutaiwa nyika yeBritain yaneta nevanava nhubu idzi, vanoda kubaya dura nekuda kwengonono, vanogara vachingoimba vari pamuzinda weZimbabwe, vachingoimba vari kuparamende yeBritain vachitungamirwa naChief Ndiweni kana vaimbova Chief Ndiweni, vatoneta chatova chiseko. Vanenge vachitosekwa kuti vana vaya vatanga uya muzoona, asi hakuna zvazvinobatsira gore rino, hakuna zvazvinoita. Nyika yeZimbabwe iri kuendera mberi nekutongwa. Izvozvi tiri kuno kuAmerica, mutungamiri wenyika ari kuuya kuzopinda dare revatungamiriri venyika dzemubatanidzwa yenyika dzese dzepasi pano. Zvoratidza kuti vakabvumiwa nyika dzese dzavatambira semutungamiriri wenyika yeZimbabwe.
Vanga vari nhengo yezanu PF vachiongorora zvematongerwo enyika Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuNew York muno muAmerica neStudio 7. Vanoshandisa mabhazi nemakombi anotakura veruzhinji munyika vari kutambira zvakasiyana siyana chirongwa chakaparurwa nemapurisa muHarare cheTame the Traffic Jungle, icho chakanangana nekubvisa mumigwagwa dzimotokari dzisina magwaro akakwana pamwe nedzisingakodzeri kuva mumigwagwa. Taboka Ncube weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kusateverwa kwemitemo yemumigwagwa nevedzimotokari nevemabhazi kunonzi kuri kukonzeresa njodzi dzemumigwagwa dzakawanda, sezvo dzimwe dzimotokari idzi dzisina kukodzera kuva mumigwagwa, ukuwo dzimwe dzacho dzisina mvumo yekutakura veruzhinji. Achinyora padandemutande rawo reX, mapurisa anoti kusvika mukupera kwezuva nezuro ainge asunga vatyairi vanodarika zviuru zvinomwe munyika yose, uye motokari dzinodarika zviuru zvitatu nemazana matatu dzainge dzatorwa nemapurisa sezvo dzaisakodzera kuva mumigwagwa. Mukuru wesangano rinomirira vanhu vanofamba nemabhazi nemakombi rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadza Goliath, vanoti chirongwa ichi chichaita kuti vanoshandisa migwagwa vatevere mitemo.
Operation yakanaka zvikuru, chero zvazvo vanhu vari kuvhiringidzwa mapambiro avanoita nemaditsa vanhu. Nyaya iripo ndekuti kusarongeka kwakanyanya muguta reHarare.
Mukuru wesangano remakombi reZimbabwe Public Transporters Association, ZIPTA, vaEmerson Nidza, vanoti chirongwa ichi chakanaka asi havatenderani nemaitiro acho.
Semaoperators tikuona kuti vanga vachida kuti mota dzive nemapepa, asi vazotinga manje vanoti vachiva nezvine mapepa nezvina mapepa nekupwanya mota dzevanhu. Ipapo ndopatinoona kuti zvakanganirika, vachiona anovamonita kuti vatambasa nemazvo here.
Mumwe wevagari vekuzvitungidza vaAlex Alec vanoti vafambi vakawanda vari kumirira zvekufambisa kwenguva yakareba zvikuru munguva dzemangwanani nenguva dzemanheru.
Pakudzikiswa tichipinda mudhorobha reHarare, sesu tinobva kuguta rechitungizo, tinodzikisirwa kunze tisati tambopinda mudhorobha kumabasa edu. Mitengo yedu yatikwirei. Kana kazhinji kacho tichibva kuchitungiza tinotarisira kana kuenda kuchitungiza tinotarisira kubvisa madhora dhora rimwe chete rekuamerica. Asi apa nokuda kwekuti transport yashoma vakomana ava dzimwe nguva vanotibhadharisa madhora maviri.
Mutauriri wesangano rinomiririra vanotengesera mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, vaJabulani Chikomwe, vanoti vanhu vanoshanda vakazvimirira havasi kuwana mukana wekutengesa sezvo vachinonoka kusvika kwavanoshandira vachikasika zvakare kubva pamabasa kuitira kuti vawane zvekufambisa.
Zvaakuita kuti vanhu vasagone kunge vachifamba nenguva dzavanenge vachida. Kuti kutanga kwe-building day nekuti tichiona vanotengesa ava vanhu vanotanga as early as 3 AM vamwe vachienda kuna Nambare Musika kuti vanohodha. Tove dambudziko rakanyanyisa uyewo kuti havachakwanisi kuti vanga vachigona kupedza nguva dzimwe dziri past a certain time nekuti vanenge votyirawo kuti vanozofamba sei. Saka operation mapurisa vangataura havo kunaka kwayo asi iri kumbunyikidzawo vanoita basa rekutengesa.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vari kushanda pamwe chete nemasangano akasiyana siyana vaine chinangwa chekupedza dambudziko remumigwagwa iri.
Basa rechipurisa rinofambirana nezvimwe dzasainfona paoperation iyoyo yatichiita chega. Takabata vemakanzuru, takabata veVID, takabata veTransport Council, the Ministry of Transport and Infrastructure Development kuti kuti bonoti kune vanhu vanga vachinyepa vachiti hakuna manumber plate. Manumber plate ari takabva neCVR zvakanzi aripo. Mutemo unotaura kuti motokari ichipinda paborder yave neregistration zvese takagara pasi nezimu ravanga varipo pamiting yatakaita. Saka tikuadopta yatinoti holistic approach.
Chirongwa ichi chakatanga nemusi wechipiri. Mugore ra2022 mapurisa akaita zvakare chirongwa chakapuwa zita rekuti Respect Other Road Users. Asi vamwe vanoti zvirongwa izvi hazvina zvikuru zvazvinobuditsa sezvo dzimotikari dzisina magwaro akakwana nedzisina kukodzera kuve pamugwagwa dzichizongodzoka zvakare pazvinopera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Taboka Ncube.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchuchisi mukuru wehurumende muLibya anoti avhura ongororo yekuferefeta kutsemuka kwemadhamu maviri zvakakonzera mafasha mumuguta reDena riri kumahombekombe kwenyika iyi. Zvikwata zvinonunura vanhu munjodzi zvanga zvichiri kutsvaga mitumbi nhasi muDena. Yave kuda kusvika svondo kubva zvaurayiwa vanhu vanodarika zviuru 11 kana kuti 11,000 nemafashama akakonzerwa nedutu Daniel rakabva mugungwa reMediterranean. Zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Zvino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe mudzimai anobva kuZimbabwe asi ari kugara iye muSouth Africa, ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti My Faith. My Faith vachange vachikurukura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo munyika yeSouth Africa uye shuwiro yavo mune remangwana. Tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu My Faith. Mungatitsananguriro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa pari zvino.
Matambudziko atiri kusangana nawo tete akati wandei. Ndofunga dambudziko rekutotanga ndire kuva munyika isiri yako. Ndodambudziko rekutotanga iroro, nekuti unenge wakasiya wana kumusha wocross a border kuenda munyika isiri yako kunotsvaka zvekuti ugone kuraramisa wana ivavo. Then mabasa iko zvinezvi tete ari kunetsa kuwana. Hakusisina mabasa chaiwo chaiwo ekuti kune mabasa akagadzikana ekuti munhu anonyatsowana basa rekunyatsoshanda. Zvakaoma kumadzimai mazhinji, kuwanwa zhinji, zvizvarwa zvizhinji zvemuZimbabwe zvirimo muSouth Africa. Hapana chinhauma tete sekuti unenge uchigara munyika isiri yako, zvimwe hausi kushanda, uri kurarama nekuita mapisi jobhu, kuwachira wanhu, kutsairira wanhu mudzimu. Ende matinoshanda hatibatiwe zvakafanana, hatibatiwe zvakanaka, havasi vose vanokubata zvakanaka, vanokuonawo semunhu. Saka nderimwe dambudziko ratiri kusangana naro muno muSouth Africa.
Tombotarisa nyaya yemapepa ekugara imomo muSouth Africa. Imi semadzimai nevamwewo varimo muri kutarisana nematambudziko api?
Mawork permit haasi kubuda. Newacho vari kumabasa vatiri kuti vari kushanda mumakamba maofisi, mawork permit haasi kubuda. Ndo imwe dambudziko rekuti iwewe uri kushanda unofanira kunge uine pemiti inotaridza kuti unokodzera kunge uri munyika yeSouth Africa. Saka kana usina pemiti, pavasangana nemapurisa pega pega uchimhanya kugara uchitiza. Saka izvezvizvi pane vanhu vakabva kusungwa more than 900 maZimbabweans akatosungwa akavhariwa nenyaya yekushayirwa mapepa. Saka nderimwe rerimwe dambudziko rokuti dai zvinhu zvanga zvakanaka kumusha kwenyu, taiti tinoenda kumusha kunogara, tonoshandirawo temunyika yedu. Zvino ijipita hakudzokereki futi.
Imi shuwiro yenyu yanga iri yekuti chii semudzimai ari imomo muSouth Africa muchibva kuZimbabwe? Pataona kuZimbabwe kuchiitwa sarudzo nezvakazobuda,
isu shuwiro yedu yanga iri yekutiwo zvinhu dai zvava zvachinja munyika medu. Zvinhu zvikachinja, ukakwanisawo kuone leadership ine mwoyo wevanhu, inoziva kuti isusu tiri leadership iri kutungamirira wanhu kwete makuwa, tiri leadership iri kufanira kuchengetedza kodzero dzewanhu. Nekuti hapana chinhu chakaoma sekuti tiri kudzvanyirirwa zvakanyanyisa munyika medu. Hatina kodzero dzedu isusu, hamuna kodzero dzakakwana tete dzekuti tingati nyika yedu wazhinji tinewo kodzero dzedu, tine maraitsi edu, tine raiti yekutaurawo zvatinoda nezvatisingadi, kutaura zvamunoda nezvamusingadi imhosva. Ndo saka tiri kuti ndo rimwe dambudziko ratiri kusangana naro semadzimai.
Semaonero enyu pangagadziriswa sei nemamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino zvamungada kuona imi semadzimai?
Ini hangu kuona kwangu ini kugadzirika kwezvinhu ka I think kukatangidzwa maelections. Maelections achinge atangidziwa vanhu toita reelect mutungamiri watinoda, tosarudza president of our own choice, because dambudziko riripo nderekuti tiri kungotongwa sarudzo dzedu hadzisi kuzadzikiswa. Nechikonzero chekuti zvinhu zvacho zviri kuitika zvose hazvisi kuitika pajekerere, zviri kuitwa nekuda kwekuti ane masimba ndiani. Saka isusu tiri kudawo zvinhu zvinoitwa pajekerere zvatinogutsikanawo nazvo, tichiona kuti izvi zvinhu izvi tiri kugutsikana nazvo.
Dai vari kutonga pari zvino vakateerera mai vati chii?
Vari kutonga hangu zvandongokwanisa kuvaudzawo ndezvekuti wakuru wedu matiomesera hondo yamunogara muchitiudza kuti makarwa hondo, makarwa hondo kuti nyika isununguke. Rusununguko rwacho rwuri kupi? Nekuti isu hatisati taruhondo kubva zvatazvarwa kusvika nhasi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chatinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu. Nasi tichitarisa kupambwa nekushunguruzwa kwevemasangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa, uko kunonzi kuri kuenderera mberi munyika kunyange hazvo sarudzo dzakapera. Nasi tabata mukuru werimwe sangano rinokurudzira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, Zimbabwe Election Advocates Trust, Vaignatius Sadziwa, avanoti vakapambwa nekushunguruzwa nevanofungidzirwa kuti vasori svondo rapera panze peimwe hotera muHarare mushure mekuita musangano nenhengo dzechikwata cheEuropean Union chaiongorora sarudzo munyika.
Zvakaitika ndezvekuti ndakanga ndiri paholiday in muHarare ndichiita meeting neveEuropean Union Observer Mission, vamwe vakuru vandanga ndichisangana navo ipapo. Saka meeting iyi yakazopera nguva dzapera manheru, nguva dzekuma7 manheru. Ndakati ndichingobuda paholiday in pandandaita meeting, ndopandikavimba neimwe motikari yanga iri chena yerudzi rweWild Trek maFord Ranger aya. Vakabva vandidaidza kuti Sadziwa, Sadziwa, vari kumhirwe vapaka vapi. Ndobva ndatofunga kuti vanhu vanondiziva. Vanzisvika panoga sezvo anga manheru, ndakabvunza ndikati ko ndimi vanani? Vakanzi hauchatizivi here, svika pinda mumotikari. Zvakabva zvandinetsawo ini ndichibva ndatoratidza kusawirirana nazvo nokuti vanhu vandanga ndisingazivi. Ndakuda kuramba ndichienda. Vakabva mumwe wacho abuda mumotikari muya nepfuti. Yepfuti yakaita biki piso kwakuti pinda mumotikari tenda. Semunhu akanga bata pfuti ini handina kuzokwanisa kuita nharo. Ndakabva ndangoteererawo ndichipinda mumota muya. Vakabva vasimudza motikari vakananga nerodhi yekuairport nzvimbo inonzi kuAllington, ndoko vakasvika vakapaka ikoko.
Vapaka motokari kwamuri kutaura ikoko, pane zvavakakubvunza here kana zvavakakuitai?
Varume vavai vatatu vakatanga vondibvunza zvandinoita muupenyu, chibva ndavatsanangurira kuti inini ndinoita zvekodzero dzevanhu. Ndakarerekera kuti resarudzo remaelections. Ndipo pavakandibvunza vachiti unoziva sei kuti sarudzo dzakabirirwa, nekuti tinokunzwa sereke uchitaura panhepfenyuro yeVoice of America Studio 7 uchitaura kuti maelections haasi kufamba zvakanaka, maelections akabirirwa. Wakamboverenga maelection here? Ndikati ina handina kuverenga maelection. Handizivi hangu zvekuverengwa kwemaelections. Saka unoziva sei kana usiri munhu anoverenga maelection nokuziva kuti unoziva sei kuti sarudzo dzakabirirwa?
Imwe nyaya yavakanga vachitaura futi, vakanga vachitaura kuti munowanepi mari, chinangwa chenyu ndechei kana muchiwana mari? Tikati isusu chinangwa chedu ndechekuita maelection chete, hatina zvimwe zvinangwa zvinenge zvakashata sezvamuri kutaura, zvinangwa zvekukwadza nyika. Nekuti vaitaura vachiti iwo muri kukanganisa chimiro chenyika, ukama hwenyika nedzimwe nyika muchinyepa muchishandiswa nemaamericans. Ende vakanga vachitoziva meeting yandanga ndaitai.
Vane kukushungurudzai kwavakaita here kunze kwokunge kubvunzurudzai?
Vakandirarisa nedumbu, ndobva vatanga kundiponda musana negumbo rekuruboshwe netsvimbo iya. Imwe yacho tsvimbo yakazondirova musoro, munoti ndobva arandusira akati aiwa nhasi hatisi kuda kumuisa pakaoma, toda kunonzi kuyapudzira, kuya kunoitwa kuvana vadiki kuya. Vanzi hawi mushamu, toda kumuyapudzira. Ndopa vakabva vatora foni yangu vavandisecha ndandine mari inokwanisa kuita $74. Ndobva ati waita lucky, ndaona mari yemadrinks.
Saka sei mazofunga kuti munge muchitaura zvakare nyaya iyi muri pastudio 7?
Tanya kuzondishungurudza ndechekuti ndingagare sei mukushungurudzwa kwakadai takanyarara. Saka ndati harga ndibude pachena nditaure nyaya yangu.
Makamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Kumapurisa handina kukwanisa kuenda, nekuti ndakazotanga ndabatawo magweta angu. Ndo vakachiti nyaya inonetsa kuti urungoonawo mamiriro akaita zvinhu, kuti ukaripota nyaya yakumapurisa iyi unogona kutozosungwa futi neveLaw and Order vacho, nekuti nyaya inobva yapinduka ichinzi manga muchiita meeting nevanhu vekunze vachishandisa mutemo yavatinoti Patriotic Act. Saka ini handina kukwanisa kuzoripota nyaya yakumapurisa.
Ko vamakanga maita musangano navo veEuropean Union ava makavazivisa here nezvechiitiko ichi?
Vandakanga ndaita musangano navo veEuropean Union ndakavataurira zvandakanga ndasangana nazvo, asi ivo vakandikurudzira kuti wadiwa mhangara. Asi inini ndakanovaudzawo zvakare zvandakanga ndaadvisewa nemalawyers angu kuti kumhangara nemamiriro akaita nyika yedu iyi unototenherwa futi mukati. Saka zvaigona kutondipinza muna taisireva futi. Saka inini ndakangozoita zvekurapiwa zvangu ndobva ndazvigarira.
Saka hamusi kutyira upenyu hwenyu here, uye chiitiko ichi chinokusiyai papi mubasa renyu?
chitiko chakadai chinoshungurudza. Zvikuru takatarisana nenyaya yekodzero dzevanhu. Kuti isusu tinoshanda tichitarisira kurwira kodzero dzevanhu takatarisa nyaya dzesarudzo. Kana taakutongeta isusu tava kushungurudzwa tichimbunyikidzwa tichipambiwa zvakadai. Zvinobva zvatotaridza kuti munyika hamuna kumira zvakanaka. Hurumende haisi kuda vanhu vanoitiswasva, regai kuita zvamunoita izvi, varingoda kuita madiro ajojina. Inyaya inoshungurudza zvikuru kwazvo, tinenge tichitarisira isusu kuti munyika munge mune rule of law.
Manzwa kubva kumukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust vaIgnatius Sadziwa vari parunare muHarare neStudio 7 muchirongwa chedu chatinotarisa zvinosangana nevana veZimbabwe cheupenyu hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Ngezi Platinum Stars nhasi masikati yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurova Green Fuel yekuchisumbanje. Michael Kariati anotitaurira kuti mitambo yanhasi yapera sei.
Chekwata chekumaruwa emhondoro ngezi ichi chave nemapoints matatu pamusoro pemanika Diamonds mushure mekurova kwachaita Green Fuel 3-0 muBaobab Stadium masikati anhasi. Ngezi yapinda mapoints makumi mana nemashanu. Manika Diamonds ine mapoints makumi mana nemaviri mushure mekurovawo ZPC Kariba 2-0 nhasi masikati zvekare. Murairidzi wengezi Tekshua Chiragwi anoti vari kuramba vachiita nepese pavanogona kuti vatore mukombe mukuru uyu.
Tichiramba tichishinga seNgezi Platinum Stars, patida kusvika tichasvika chete nguva inokwana.
Asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muchikwata chemanika Diamonds vaSugar Chagonda vanoti vada kutenda vatsigiri vavo nekutorawo mukombe weleague uyu.
Tinoda kumboitira vatsigiri vedu zvinhu zvavanotarisira. Gore negore takachitamba zvakanaka kubva gore ratapinda na2018, asi tinoona sekuti hatisati tambonyatsovaitira chinhu chikuru.
Highlanders yadzika kusvika pachinhano chechitatu, point imwe chete pasi pemanika Diamonds, asi mapoints mana pasi peNgezi Platinum Stars. Asi Highlanders ine mutambo mangwana muBarberfield Stadium umo iri kusangana neYadha. Yadha iri panguva yakaoma apo iri pachinhano chegumi neshanu, icho panguva ino chinovaendesa munhabvu yepasi pasi yeDivision 1 kana zvikaramba zvakadai. Asi mutambo washamisa veruzhinji, mabudiro awaita ndeuyo wanga uri muBarberfield Stadium umo Blue Chiefs yarova Dynamos 2-1. Hapana angatarisira kuti dimbare inorohwa, asi mumitambo kunyanya yenhabvu munobuda zvese zvese. Cape United iyo iri kutamba mangwana neChicken Inn pamwe chete neDynamos neHighlanders dziri kutsvedza zvishoma nezvishoma kubva muhondo yekutora mukombe wakakosha uyu. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaSpencer Chilumba vanoti zvikwata hazvine mukurumbira izvi hazvisi kutora mukombe uyu mwaka uno zvekare.
Matimu amazungu matarisiro ranga hwine nene bhozi havabhadhare. Bhozi ana FC Platinum nana Chicken Inn matimu anobhadhara, saka ndovati kuti tarisiro ranohwina lei. Pane plus ane vafanha vechidiki vari kumhanya izvinezvi.
Mangwana kune mutambo mukuru wezvikwata zviri kurwira raramo yazvo muPSL apo Simba Bhora ine Chesham muBaobab Stadium. Zvikwata zviri izvi zviri panzvimbo yekubuda muCastle Lager Premier Soccer League. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Herentals 2 Black Rhinos 1 Cranbourne 0 Wange 1. Mune mumwe mutambo mangwana Triangle iri kusangana neFC Platinum iyo ine mukombe uyu. Svondo rinouya hakuna mitambo yeleague, asi kunenge kune makundano eChibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariate.
Tinotenda Kariate anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Praxidus Jeremiah.
Soko isika disen